chakumbirawo tiverengerwawo kubva kuna Genesis chapter 6. Chakumbirawo nativerengera ngativerengerawo Genesis chapter 6. Ngativerengera verse 5 kusvika pa verse ya 8. Genesis chapter 6 verse 5 to verse 8. Mabva ipapo mubva maverenga paverse ya 13 kusvika paverse ya 14. Genesis chapter 6 verse 5 to verse 8. Mama jamba mamera paverse 13 kusvika paverse 14.
Ndichaverenga shoko kubva mubhuku ya Genesis chapter 6 kubva pandima ya 5 kusvika ya 8. Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru panyika, nendangariro dzokufunga kwemwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Jehovha akazvidemba pamusoro pokuita kwake vanhu panyika, akava neshungu pamwoyo wake. Jehovha akati, ndichaparadza vanhu vanakasika, ndivapise panyika vanhu nemhuka nezvinokamaira neshiri dzedenga, nokuti ndinozvidemba kuti ndakazviita. Asi Noa wakaona kuti pamberi paJehovha pazvisina. Ipapo Mwari wakati kuna Noa, kupera kwavanhu vose kwasvika pamberi pangu, nokuti vakazadza nyika nokumanikidzana. Tarira, ndichavauraya pamwe chete nenyika. Uzviitire areka nomuti wemugoferi, uite makanguri muareka, uinamire nechomukati nechokunze nenamo. Unofanira kuita kudai, kureba kweareka ngakuve makubiti ana mazana matatu, nokupara kwayo makubiti makumi mashanu, nokukwirira kwayo makubiti makumi matatu.
Maita basa mama nekutiverengera shoko. Amen. Tichikosvika panapa tiri kunzwa nyaya iri panapa kuna Genesis chapter 6. Mushure mekunge Mwari vasika nyika, vasika vanhu, vanhu vari kurarama vari panyika. Anoziva shoko raMwari rinotionesa kuti Mwari pavakasika munhu, vane chinangwa kana kuti vane vision yange iri mupfungwa mavo, vane design yavanga vainayo mupfungwa mavo. Pavanga vari kusika munhu, vanga vaine chinangwa chavanga vari kumusikira, vane zvavanga vari kuti agone kuzadzikisa. Sezvinoita munhu zviya kana akasarudza kuti ndaakuvaka kunyange zvichida imba yangu, akasarudza kuti ndaakuita urongwa wakati, anenge aine urongwa hwainawo kuti rumu yakati ndichaisa chakati, rumu yakati ndichaita chakati. Ndopfungwa dzakanga dzina Mwari idzodzo paakanga ari kusika kunyange munhu. Ane chinangwa chaanga ainacho, chaanga aine pfungwa dzainadzo kuti kandagadzira munhu indasika munhu ine mufananidzo wangu. Mararamiro achanga achiita panyika achanga akamira akadaiso, achazenge achindiitira izvi, ini ndichazenge ndichimuitira izvi. Vane design yavanga vainayo, vane urongwa hwavanga vainahwo Mwari. Asi munhu auya zviya, anofurirwa kunyange naSatani, obva kunyange paurongwa ihwoyo hwaMwari. Ndoda kuedza kufunga ndirini, ndisu sevanhu tasarudza kuti ini ndakuda ndakutenga mbudzi dzangu, ndakutenga mombe dzangu, ndakuita mhuri yangu. Izvi ndo zvandiri kuda izvi. Asi iwona mbudzi yakuitaro kuti iwe wakabvisa mari pamusoro pangu, handichada kutongwa newe. Ndakusarudza ndada unogarira kumba kwamai nhingi, ndada unogara kumba kwababa nhingi. Muenzaniso wacho unogona kuva extreme, asi ndo muenzaniso wemaonero anoita Mwari. Kana vakatitarisa, vakatarisa munhu, Mwari vari kuona munhu sekunge ipropati yavo. Nekuti ndo vakamusika, ndo vakamuumba, vaine chinangwa chavainacho. Asi munhu aumbwa naMwari zviya, anosarudza kuita dzimwe pfungwa mushure mekunge afurirwa kunyange naSatani zviya. Osarudza oenda nzira yake, osarudza mararamiro aanga ari kuda kuita, osarudza zvaakanga ari kuda kuita, oti zvaanga zvichidiwa naMwari zviya, ozvicheta ozviisa parutivi, osarudza kuti ndada kumhanya nenzira dzangu. Ndo zvatakaita izvozvo kunyange pamberi paMwari. Saka munoona shoko raMwari rinotionesa kuti hanzi panguva yaNoa inei
vanhu vabva munzira dzamwari idzodzo vasarudza nzira dzavakanga vari kuda kurarama kunyange madziri dzavakanga vasarudza kuti ada kufamba madziri vanotoenda kune zvavanoda vanotanga kurarama zvavanoda zvakarwadza mwoyo wamwari munonzwa pana pashoko ramwari kutsanangura kuti mwari vanouya vachitaura kunyange pachavo vachitanzi ndiri kuzvidemba kuti ndakagadzirirei munhu nekuti haachaite kunyange zvandinoda inini haachaite zvandakamusika kuti agone kuita shoko ramwari rinotitsanangurira kuti panguva iyoyo pakurarama kwanga kuri kuita munhu akanga akurarama achiita zvaanoda iye achiita zvanga zvakaipa kunyange mumeso mamwari Genesis chapter 6 verse 5 mwari anotsanangura achitanzi kuipa kwemunhu kwakanga kwakura zvisingaite kunyange pamusoro penyika uye anzi pfungwa imwe neimwe yemundangariro wake yakanga yakaipa nedzimwe nzira yakanga isisafadze mwari yakanga ichinyangadza kunyange pamberi pamwari mwari ndopavanozvidemba ipapo vosarudza kuti anzi ndakuparadza vanhu vandakasikaa nekuti havachisiri kurarama according to design yangu havachisiri kurarama maringe kunyange nezvandakavasikira inini saka vakasvika padecision kana kuti pasarudzo yekuti munhu ndaakumuparadza ndiparadze pasi rose ndiparadze munhu wose kunyange ari pamusoro kunyange penyika nekuda kunyange kwechitadzo chavakanga vaita buti pavhesi ya8 shoko ramwari rinotsanangura kuti anzi asi Noa akawana nyasha mumeso amwari ameni mwari pavanga vanoda kusarudza kuti ndaakuparadza varume vose madzimai ose vakomana vose vasikana vose asi pakaita mumwe murume akawana nyasha mumeso amwari ainzi Noawo akaita zvaidiwa namwari akasarudza kufadza mwari akasarudza kuraramira mwari akawana fevha kunyange mumeso amwari saka mwari vanosarudza kuti pavari kuparadza nyika yose iyi vakanga vasisaparadze kunyange murume uyu ainzi Noawo vakanga vari kuzomuita spare iye kunyange pamwe chete nemhuri yake saka tinoona kuti mwari vakaita saizvozvo vakasvika pastage yekuti vakaparadza nyika kunyange yose vakaparadza vanhu vose asi vakasiya iye murume uyu ainzi Noawo iye pamwe chete nemhuri yake nevana vake vakanga vari vatatu kunyange nemadzimai avo vari vatatu vakararama vose vakasiyiwa vari 8 vakadaro chandoda kutibatisisa pa inzira yavakaponeswa nayo namwari jesu kana kuti ndingatsanangwe nechiti mwari vasvika pastage yekuti vaakuparadza nyika havana kungoiparadza vakadaro vanga vaine pfungwa dzavanga vainadzo pamusoro peuyu akanga awana nyasha mumeso mavo saka vanosarudza kuti vaakuiparadza nyika iyoyo vakasarudza kuisa nzira kana kuti kutsvaga nzira yekuti uyuyu wavakanga vada uyu akanga awana nyasha kunyange mumeso avo agone kurarama asaparadzwe kunyange nezvanga zviri kuuya izvi saka vanouya pataverenga pavhesi 18 nepavhesi ya14 vanomudza plani yavakanga vainayo imwari vomudza nouti mugumo kunyange wenyama yose wasvika pedyo asi ndakuparadza nyama yose ndakuparadza vanhu vose asi tisati ndadaro iwewe Noa enda unovakangarava go and build an ark so that you can save yourself and your family saka enda unovakangaravai kuti iwewe nemudzimai wako nevana vako nemadzimai avo iwewe nemhuri yako mose makadaro mugopinda mungarava iyoyo mugone kuchengetedzwa kunyange pakuparadza kwakanga kuri kuuya kunyange pamusoro penyika Noa akateerera zvaakaudzwa namwari mwari vakamuudza plani yacho vakamuudza maitiro avanga vachaita kuti vane mvura zhinji dzavanga vachaunza kunyange pamusoro penyika Noa akaedza kuparidzira kunyange dzimwe hama kuedza kuvaudza kuti pane disaster yakatarisana nesu yakatarisana neupenyu hwedu pamberi apa mwari vari kuya kuzoparadza nyika kuchanaya mvura zhinji kubva kumusoro kudenga ichaparadza vanhu asi vachise vakanzwa kunyange mashoko akataurwa kunyange naNoa aya vakasarudza kusamateerera bhaibheri haritiudze kudaro asi isusu vose vanhu tinoedza kufunga zvakaitika kunyange kuvanhu vainge vaudzwa naNoa pavari kuudzwa kunzi kuchanaya mvura zhinji dzichibva kumusoro kudenga panguva iyi bhaibheri rinotionesa richitiudza kuti kwakanga kusati kwambonaya mvura mwari zvavaiita ndezvekuti vaiita kuti pane dova raibuda nemvura yaibuda kunyange kubva muvhu ndo yainyorovesa kunyange pasi rose zvinhu zvogona kubuda michero yese yainge iripo ndo mabiridzirwo ayaitwa iyoyo hakuna munhu anga akamboona mvura ichinaya saka vanhu pavakanzwa Noa zvichida achitaura vakanetseka vakamuseka vakati kutaura kuti kuchanaya mvura ichibva kumusoro zvikavaitira fani vakasateerera shoko ravakanga vapiwa asi chavasina kunzwisisa ndechekuti nzira yakanga yapiwa Noa iyi zvichida pamwe Noa aishoreka pakati pavo zvichida pamwe Noa akanga asiri mumwe wevanhu vakanga vaine mari pakati pavo, zvichida pamwe akanga asiri mumwe wemunhu angaine uchenjeri hwakakura pakati pavo, asi vakati vanzwa shoko iroro havana kuteerera zvaakataura. Asi havana kunzwisisa kuti Noa akanga ataurwa naye naMwari. Noa akanga apiwa plan naMwari yeruponeso, yekuti mumwe nemumwe atenda mushoko raakanga ainaro aigona kuponesa mweya wake, aigona kuponesa mhuri yake. Ameni. Panguva yatiri kurarama inei, Mwari ndo zvavari kuita kunyange zvimwe chete izvozvo. Mwari vakativimbisa mukazvitaura zvichida kune vamwe vanogona kuzviona sezvinhu zvisingagamuchirike, asi Mwari vakativimbisa kuti namazuva atiri kurarama anaya ekupedzisira anaya vachanayisa, kwete mvura asi moto uchibva kunyange kumusoro kudenga uchiya kuzoparadza kunyange pasi rose. Zvose zvatinoona, zvese zvatinofarira, zvese zvatinoda, zvese zvatinobatisisa tichiona kunge zvakakosha, zvese zvichaparara. Mota dzenyu dzichaparara, dzimba dzenyu dzichaparara, zvese zvamungati zvangu zvamuine matitle deeds pamusoro pazvo, zvose zvichaparara. Kunyange zvese zvatinoona machechi ese aya achaparara ese aya. Why? Because Mwari vari kuona kuipa kunyange kwenyika kunyange panguva yatiri kurarama inei. Munhu adzokera kunyange pamararamiro aiita munhu kunyange panguva yaNoa, yekuti munhu anozviraramira achiita zvaanoda iye. Akatarisa nzira dzake anogona kudziona senzira dzakanaka. Asi tisinofanira kusakanganwa kuti Mwari pavakasika munhu vanga vaine chinangwa, vanga vaine zvavanga vari kutarisira pamusoro peupenyu hwemunhu. Asi mukatarisa panguva yatiri kurarama inei, munogona kuona kuti mumwe nemumwe ari kurarama mazvake mazvake mazvake, ari kurarama zvaanoda iye, ari kurarama achiedza kuraramisa mhuri yake, achiedza kuti zvinhu zvake zvifambe. Vashomanana kunyange muri muchechi chaimo chaimo vane shungu nekuti Mwari ari kumborei. Minamato yevanhu mukaiteerera, kutsanya kwevanhu mukakuteerera, kuri kwakanangana nekuti zvinhu zvangu zvinake, zvinhu zvangu zvifambe, bhizinesi rangu rinake, mari iwanike mumba, tigone kudya, mhuri yangu igone kunaka, vapfeke hembe dzakanaka, vaende kuchikoro. Pfungwa dzemunhu dziri pamusoro pake iye mbune kuti zvinhu zvangu inini zvindinakira, zvangu zviendeke, zvangu zvigone kufamba. Vashomanana vanotora nguva yekuda kumboedza kufungawo kuti asi Mwari anodei. Vashoma vanotora nguva yekuti kunyange pakunamata kwavo vanamate kuti kuda kwenyu imimi Mwari ngakuite. Nguva dzose minamato yevanhu, kunyange nevanenge vari muchechi, kunyange nevanenge vachiti vari kunamata, yakanangana chete chete pakuti kwangu inini, kwangu inini, kwangu inini, zvangu inini, pasina rumu mupfungwa dzevanhu dzekuti Mwari anohorei. Chido chakaparadzirwa nyika yekutanga iyi naMwari, kuchanzi mukati mepfungwa dzavanhu there was no room for God. Vanhu vanga vari kurarama vachiita zvavanoda iwo, vanhu vanga vari kurarama zvichida upenyu hwavo huchitoendeka, zvichida mukavatarisa mukavabvunza vaigona kutokudzai kuti I'm a good person. But Mwari vakatarisana neupenyu hwavo vakasarudza kuti vanhu ava ndada kuti vaparadzwe nekuti varamba kurarama nzira dzangu inei. Ndonguva yatiri kurarama yakafanana neiyoyi. Jesu akativimbisa akatiudza kuti handina mazuva ekupedzisira, vanhu anzi nguva dzichauya dzakaipa dzekuti vanhu vatange vari wese kupfuura nguva dzaNoa. Vachaita zvakaitwa nevakararama nguva yaNoa, asi vachapfuura kunyange ipapo pakurarama kwavanenge vachiita, paselfishness yavo, pakurarama sekunge vasina mambo. Tinonzwa patinoverenga kunyange kubhuku ramadzimambo kuti hanzi panguva iyoyo mubhuku ravatongi kunyange nebhuku ramadzimambo, tanzi Israeri yaiita zvainoda nekuti hanzi mukati meIsraeri makanga musina mambo. Mumwe nemumwe aingofunga kuti zvandiri kuda ndeizvi oita izvozvo, mumwe akafunga kuti zvandiri kuda ndeizvi oita izvozvo. Vakanga vasina mambo, vakararama vasina chinovatonga, vakararama vasina anovaudzira zvekuita nemararamiro. Mumwe nemumwe wavakasarudza nzira yaakada. Ndonguva yatiri kurarama yakadaro iyoyo. Ndikuzvitaura izvi kuti zvigone kutibatsira isusu sechechi yaJesu Kristu, kuti tigone kunzwisisa kuti kutendeuka kuri kwega, kana kuti kuuya kuchechi, kana kunamata kuri kwega hakuna kukwana. Chiri kutsvagwa naMwari ndechekuti munhu agone kubva kunyika auye kunyange pedyo navo atange kurarama zvavanoda iwo. Haleluya. Vazhinji vanogona kufunga kuti inini ndakanaka ndiri kuenda kudenga, nekuti anotorangarira kuti musi wa4 July mugore ra2024, mugore ra2021 ndakati Jesu pindai mukati memwoyo wangu, ndikatanga kunamata, ndikatanga kuuya kuchechi, ndikatanga kufamba munzira munzira dzandakaudzwa. Asi ndinogona kuona kuti pakurarama kwaari kuita ikoko maari haana kushanduka, achinja venyu yekwaanoraramira upenyu hwake. Kana anga achiita zvinhu zvake achiita ari munyika umu, achiita ari kumbao, auya muchechi asi ari kukontinya zvakare munzira dzake idzodzo. Maari hamuna room for mwari, maari hamuna room yekuti mwari ari kutsvakei. Ichocho ndo chikurwiswa namwari ichocho. Ichocho mwari ndochaari kuti chikufanira kuparadzwa, chekuti munhu ari kurarama asina basa nekuti mwari anodei, chekuti munhu ari kurarama asinei nekuti zvandiri kuita izvi mwari vanofara nazvo. Munhu ari kurarama asinei nekutanga abvunza mwari kunzwa kuti mwari vari kuzvida here izvi. Ari kurarama semunhu asina mambo, ari kurarama semunhu asina mutemo. Zvaada ndozvaanoita, paada ndopaanoita, hanei nekuti ndiani mumwari kunzoko. Anoenda kuchechi paanoda, anonamata paanoda, anogona kutoregera kunamata kwacho, anosarudza chitendi chake chaanoda. Mukaenda kunzoko munogona kuona kuti unogona kuenda kune munhu uchida wasarudza kuti wada kuvakaimba zviya, unogona kuenda kune munhu anogadzira plani, unotomuudza zvauri kuda iwewe pamusoro peimba yauda kuvaka. Unogona kumuudza, vakazhinji vanoti muchisvika vanokupai plani inenge iripo kuti munogona kusarudza pane ari panhapapa. Wogona kusarudza kuti iri panapa iyi ine marooms 5, ine kuda yangu inge ine 7 marooms. Unogona kusarudza kuti apa pamakadaiswa ndinoti yangu inini inge yaka instead yekuti inge ine makona ndinoti inge iri yesepo. Zvamataura kuti muri kuda ndo zvaanoita izvozvo. Munogona kuona kuti munhu anogona kurarama mararamiro mamwe chete iwayo, iye ari kuti atendewa, iye ari kuti akunamata mwari, ekuti anosarudza chitendi chaanoda, chitendi chekuita kunge buffet, kunge waenda kunhingi, kunge waenda kuhotera. Yekuti unosarudza kuti ichi chikafu chandisi kuchida ichi, regedzai kuisa, isai raisi makaroni musaise, isai saladi, saladi yacho isai yakawanda, yamandiisira ishoma, nyama musaise beef, isai chicken, isai chakati, kunengotisarudza zvaunoda. Iye ari mutendi zvezviya, anogona kurarama chitendi chebuffet, chekuita mutendi wemhando yepamusoro yechihotera. Anosarudza kuti inini kutenda kwangu hakusi kwekutsanya, handitsanyi. Kunyange pakadaitirwa kunzi Sunday wiki inei tiri kutsanya, chitatu chinechi tiri kutsanya, iye anoti inini chitendi changu hatisi chekutsanya. Pakataurwa zvikanzi wiki inei tiri kutsvaga kuti vatadzi vauye vanamate mwari, iye anoti handinei nazvo. Zvese zviri kutaurwa kunenge nevatungamiriri vake, zvose zviri kutaurwa kunenge neshoko ramwari, anosarudza kuti inini handisi kuda izvozvo. Mukataura kuti endai munoverenga Bhaibheri, anoti handisi kuda kuverenga shoko ramwari. Anorarama zvaanoda, haadi zvinomusitiresa, haadi zvinomunetsa, haadi zvinoita kuti upenyu hwake hunetseke hudisturbeke. Anoti ari muchechi akauya zviya, anogona kusarudza kuti mari yangu inini ndinoida, kunyange Mwari vakataura vakati ipai, muri kundidira kupfurikidza nekusandipa zvipiriso, kunyange kundipa kunyange nezvegumi. Iye anosarudza kuti inini upenyu hwangu handisi kuda izvozvo. Mwari vakataura kuti iva muchene, Mwari vakataura kuti famba munzira iyi, iye anosarudza kuti inini handisi kuda izvozvo. Anorarama zvaanoda. Dai taigona kubvunzana ipapa patira kuti imi makapedzisa kuverenga Bhaibheri rini, waigona kunzwa kuti pane mumwe asati atomboribata mugore rinei. Kunyange tauya muchechi chaimo chaimo, tiri muno anongonzwa richingoverengwa naamai muziva ipapa, zvekuti iro rakaita sei mapeji aro mukwasha, anoti Bhaibheri haribatwi. Ndo chitendi chaakazvisarudzira ichocho chekuita zvaanoda. Matsanangura andiri kuita panapa ndeyekuti mutendi ngaazvizive kuti chakaparadzisa nyika yekutanga hakusi kuti vakanga vasinganamata, vanga vaita nenzira dzavo dzekunamata, vakanga vatone maaritari avo ekunamata, vakanga vatone nzira dzavo dzekutsvaga Mwari. Panguva yamunonzwa iyi munonzwa kuti kune zvakatoitika zvekutati Nhingi akataurwa naye naMwari, Nhingi akashumira Mwari nenzira iyi, asi vakasarudza kuita zvose izvozvo nenzira yavo. Pane mumwe muimba akaimba rwiyo akatsanangura iye ainzi Frank Sinatra, akataura kuti anzi ndararama upenyu hwakanaka panyika, ndaita zvose zvandinoda, rwakanga ruri rwiyo irworo rwaimba achinzi anzi I did it all my way. Ndo inge iri nzira yake, ndo inge iri song yake iyoyo, ndakararama ndikaita zvese zvandaida, handina kuzvinyima chimwe nechimwe chakadiwa nemwoyo wangu, chimwe nechimwe chakauya papfungwa dzangu, ndakada ndikanzwa kuchida kuchiita, ndakasarudza kuchiita. I did it my way. Mwari ndo vavari kurwisana navo ivavo, ndo vavari kuti ndivo vavengi vemuchinji kwaivavo. Munhu anoita zvaanoda. munhu anorarama zvaanoda achiignore kana kuti achiramba kana kusaita hanya nekuti mwari vanombodei. Mutenda akangwara anopota chii achibvunza mwari, munodei baba neupenyu hwangu? What do you want, Lord? Munodei neupenyu hwangu? Because anonzwisisa kuti upenyu hwangu hausi hwangu. Jesu akautenga pamuchinjikwa nemubhadharo mukuru, handichisiri wangu, ndava mwari. Saka anotsvaga kuziva kuti iye musiki wangu anodei paupenyu hwangu. Mudzimai uyu ndiwaada kuti ndiroorero. Musikana wandada uyu akatsvukirira uyu akasimbirira zvichida mutete zvichida mutema, wandada uyu mwari ndo zvavari kuda here? Vakawanda vatodi kubvunza bekuzi vanotya kuti zvichida kundikabvunza kumwari akati handii, ini ndamuda iyeye, ndipo dzambosarudzo ndohandiri kuda iyeye. Zvaada dzaona basa dzanzwa kuti rine mari sereki basa riri ikoko, hadziye dzekuda kumbobvunza mwari bekuzi dziri kutya kuti kumwari vakati kwete. Saka dzinoti kana dzanzwa dzobva dzatongobata ipapa dzotoklema kuti ndokuda kwamwari, kuona mwari vaunza chakanaka kudai so ndechako. Hadzisi kuda kubvunza mwari, hadzisi kuda kubvunza kuti mwari asi mimi munodei. Dzinotoronga zvinhu, dzinotoronga matai, dzotoita zvadzada, dzotosarudza ndada kuramba mukadzi dziri dzega ikoko, hadzimbode kubvunzawo kuti mwari anodei. Dzotomuramba kuti hanzi anopisa, saka handichamuda. Hadzisi kuda kumbobvunza mwari because dziri kuziva kuti vachati chii. Ndekuti mutenda akangwara anotsvaga kuti mwari vari kudei paupenyu hwake. Mangwanani achimuka zvezvi anotsvaga kuti mwari vari kudei paupenyu hwangu musi waranhasi. Ndiwo mapfekero avada kuti ndiiteerai, ndiwo matauriro avada kuti ndiiteerai, ndiwo shamwari dzavari kuda here kuti dzinge dziri mukati meupenyu hwangu idzi? Mararamiro andiri kuita aya zvese zviri mukati meupenyu hwangu izvi ndo zvavari kuda here? Tenda akangwara anodaro. Why? Because anonzwisisa kuti mwari ane zuva raakatara raari kuzoparadza zvinhu zvose. Ane zuva raakavimbisa raachanayisa moto kubva kumusoro kudenga uchaparadza zvose. Anozvinzwisisa izvozvo. Haleluya. Asi ndoda kutenda mwari sezvavakaita panguva yaNoa kuti vakati Noa gadzira areka upinde mairi uzvichengetedze uhwande mairi. Panguva kunenge yati kurarama inei mwari ane zvaakaita akasika yaanoti kereke yaanoti chechi ndo arika kunyange panguva yati irinei yaari kudana munhu wose kuvanhu vose kwose kwose kumativi manyika mativi ose enyika kuti mumwe nemumwe ngaatizire muchechi. Chechi andiotaura haisi building inei yamunogona kuona inei shedhi inei yekuti ungagona kutofara kuti aa ndakapinda ndakapinda wena ndachengetedzwa mairi. Chechi yajesu kristu ndeye pamweya. Haipindwe mairi nekujoina kana nekuenda kuhospitality kana nekusumuka uchiti ndauya ndiri muenzi ndatanga kuuya pano nhasi. Inojoinwa kupfurikidza nekuva neukama naiye mwari wacho mbune. Ndakambopa muenzaniso mumwe musi mukapinda munzira mukaona vanhu vanenge vachigadzira road munogona kuvaona vakapfeka maovros avo eorange zvichida pama vakapfeka maovros avo eblue zvezviya mobva mavaona vachigadzira road. Imi mamataka ini ndinayo hovros yakadai kumba. Mamaenda mama anotora hovhorosi yenyu kumba nefoshoro yenyu mama uye mama join avarume ava nemadzimai ava munogona kutopedza mwedzi wese muchishanda pamwe chete navo muchigadzira road muchitimba panotimbwa muchifoshora mavhu muchibvisa panobviswa muchiisa tara road igogona kutonaka. Asi munoona kuti zvinoitika ndezvekuti panopera mwedzi zviya varume nemadzimai vaiva mamuchishanda navo wane kwavanoenda mumwe nemumwe anotambidzwa pasuru yake achinzi ndo salari yako ndo salari yako. Iwo ukaenda ikoko kanotaura kuti ko yangu iripi vanotaura kuti iwe ndiwe ani hatikuzive. Unogonotaura kuti aiwaka munoti hamutizive sei ndapedza mwedzi ndichigadzira rodhi sekisheni yeiyeyi yepakona rodhi yakati neyakati ndini ndakaigadzira. Asi zvinonzi hatikuzive. Why? Because wangosvikongojoina hauna kuuya kwazvinotangira. Ndozvakafanana nevanhu vatoda kupinda mucheche. Unomuona patinonamata zvezviya kuti memba yaitombori nei nazvo haizivane namwari wacho. Yakajoina chechi yakapinda ikaudzwa kunzi huya ikanyorwa zita nevehospitality ikavhakatirwa ikaitwa follow up ikanzi huya kuna mwari ikauya ikajoina yaudzwa zviya. Asi mwari wacho haina kusangana naye, mwari wacho haina kumuziva, haina kutsvaga ukama naye. Vakaropafadzwa vanotsvaga ukama namwari, vanotsvaga kuzivikanwa naye nekumuziva kuti mwari ndakuziva inini. Shungu dzangu hadzisi dzekuti uyandiita follow up uyu nditevere iye Shungu zaka this the group leader wangu wandi wone. Shungu zaka this the kutindi wone kwenye ma elders kana nema pastors. Shungu zaka this the kutindi imini mwari. Imini mwari. Imini mwari. Vamo isi waka zondu wona. Praise God. Asi imini mwari. Dimwandu da utimuni zile. Dimwandu da kuwane ukama nae. Memba ya kadari yoyo. Doku join a church. Yaka ngwara memba ya kadari yoyo. Inochaga kumuziwa. Inochaga kuwane ukama nae. Hallelujah. Matanangula ndiru kuita ndiye kuti church ndio areka ya mwari. Church ndio institution ya kaumbu kana mwari mbune. Kuti mumwe ni mumwe anenga atenda muna Kristu Jesu. Ano ederwa kunyange kwa hili. Muna zotu nozo sara uya kuchurch kuno. Kwa chino sangana kuno. Asu watu wana nengo ye church kaya. Wajoi na uri kumba ikoku kwa watende uka ikoku umuro. Dimomo kwa watende uka ikoku. Ipa hapo ndio pa uno wezerwa kuwa nengo ye mwiri wa Kristu Jesu. Hallelujah. Sanasi ndochi dito chandi nacho ichocho. Pamsoro pekereke. Church chi, chinombonzi church. Church haisi building ma. Kashinji tino tanangura. Sevan, chiti muka enda pa church, muka shika pa church ye chakati. Mashika ipa hapo mozo. Tena pa rodi, no tena pa next. Chatuku tisana ndichemuti church e building. Church in jimbo wanu pa wano namatira. But andi isho ichocho. Church, e body of Christ. I muviri wa Kristu Jesu. Muviri we mwea. And ino ede wa munu. Paaninga avimba. Kunege na Kristu Jesu. Shokoro no shandiswa. Rekuti church. Siverenga mshokora mwari. Ishoko rechi, rechi Greek. Runzi ecclesia. Runoreva kutipoka. Rakadanwa. Kubwa kunege. Munegi. Munaraunda mainige. Ichuwea kuzosanga na nechi naangu. Shoko ilori, ndo patuno wana shoko rekuti church. Rata kushandisa mchirungu rekuti church. Rekuti kereke ilori. Asirichi bapachi Greek ichoto. Mashandisi warai kwa kunyange pekutanga. Shoko ilori, rakangari singarewe. Church sema zira tunorita. Sepoka, revanu wakadanu wana mwari watu biskwa mnika. Raimbo revela poka, ningera uya kusosangana. Panjimbo ya hini ngeriri ipaku. Asiraka zoti mshule mazo. Raka zungutanga kushandisa exclusively. Richitana ngura pamsoro. Kunyange Pemba kunyange ya Kristu Jesu. Saka kana tsanangura pamusoro penyaya church mamuchirungu inotsanangurwa yechinzi ecclesiology. Zvichireva kuti the study about the church kana kuti kudzidza pamusoro pekuti church chii uye kuti yakamira sei. Saka munonoti church iboka rakatangwa naMwari revanhu vaakabvisa kana kuti raakadzura kunyange kubva munyika. Akavaunza kuvaisa parutiri. Nedzimwe nzira vakasanangurwa naMwari kuti vagone kuva vanhu vake. Vakasanangurwa naMwari kuti vabve munyika. Pakakosha ipapo tipanzwisise. Church vanhu vakatenda muna Kristu Jesu. Vakasanangurwa kubva munyika kuti vagone kuya kuzomiririra zvinangwa zvake. Zvinangwa zvake. Amen. Saka nedzimwe nzira munhu anenge auya kuzojoina kereke anenge ajoina muviri wa Kristu Jesu. Anofanira kusiya nyika. Amen. Ndoche kutanga ichocho. Chepiri ndeche kuti anofanira kutenda muna Kristu Jesu hoyo. Samambo uye samponesi wake. Chetatu ndeche kuti anofanira kuya kuzobatirira pachinangwa chaKristu iyeye. Nedzimwe nzira tikuti church yavambwa nechinangwa chekuti vabve munyika vauye kuzoraramira chinangwa chaKristu Jesu. Samunogona kuona kuti kunyange tiri panapa mushedhi munomu. Muno kuno kimune vamwe vanhu kuti haisi church iyi. Haasati ava nengo yemuviri wa Kristu Jesu. Why? Because number 1 haana kubva kunyika. Achiri kurarama chinyika. Anongoita chichechi kana auya kuno ari pamwe chete kunenge nevamwe. Asi upenyu wake haana kuushandura. Chaakangoita chete chete ndechekuti akawedzera activity yekuti akuendawo kuchurch. Asi ari kungorarama mararamira aingoita ari munyika. Midzimu yake achiri kungopira. Mari achiri kungotumira yekuti doro ritengwe. Ari kunyika ikoko. Zvinongoitwa nenyika sezvi achiri kungoitawo. Zvavanotenda mazviri achiri kungoitawo. Shamwari dzake hadzina kuchinja. Upenyu hwake huchiri kungorarama hungori humwe chete. Chinangwa chaKristu Jesu haana basa nacho. Haanei nacho. Anonakidzwa kana chechi chichiita zvekutamba zvekujakula zvezviya. Ndo zvaari kuda chete chete zvezviya. Pachiridzwa madhiramu zviya. Zvobva zvaperera ipapo. Ikangosvika yangu yekunamata zviya. Unogona kutonori dzatorara. Yangu weshoko kudaiso unogona kutonoti dzaktorara hanei nazvo chaari kungoda ndechekungonakidzwa chete chete akauya muchechi because ari kuti insurance yake yekuti asaende kugehenna asi upenyu wake asina kushandura haasati anhengo yemuviri waKristu Jesu. Kristu Jesu wacho haasati ane basa naye. Saka munonoti church, Bible rinotiudza kuti church imba yaMwari. Shoko rinoshandiswa muBhaibheri rechimungu ndeye kuti is the household of God. Mukaverenga muNew Testament, New Testament haishandise shoko rekuti family, rinoshandisa shoko rekuti household. Kuti household yemunhu ndore rinoshandisa iroro kunyange pamusoro pechurch. Kuti church imba yaMwari, imba yaanogara iye kunyange mairi, uye imba yaanoita iye kuda kwake semaitira angaite baba namai vari mumba mavo avanoita kuda kwavo iye. Ndo zvakaita church izvozvo. Saka verenga 1 Timothy chapter 3 verse 15 neEphesians chapter 2 verse 19 inotionesa izvozvo kuti the church is the household of God. Imba yaMwari ukama imhuri. Amen. Saka munhu agone kungojoina mhuri. Munhu agone ngoyazonoka padopeni ongosarudza kuti ndoda kujoinawo mhuri yenyu nhasi. Munotonetsa kuti kwakanaka here? Zvabva neti. Munhu anojoina mhuri kupfurikidza nekuzvarwa kunyange maiyeri. Ndomapindira necha munhu muchechi wayo. Hajoine nekuya kuzofila membership form. Anojoina kupfurikidza nekuzvarwa patsva. Kupfurikidza nekuita mwana waMwari. Ipapo ndopaanowedzerwa kuimba yaMwari paanowa nhengo kunyange yayo. Saka munoona kuti church yakatangwa kunyange naKristu Jesu pachake. Church haisi design yemunhu. Havasi vamwe varume vakagara pasi vakafunga kuti tingaite sei kuti tigone kuti zvinhu zvitifambire kana tingaite sei urongwa hupi hwatingagone kuita. Church haisi plan yemunhu. Church iplan yaMwari mbune. Munomunzwa paanotsanangura Jesu pana Matthew chapter 16 paverse ya 18 kuti anzi pamusoro pebwei ndichavaka kereke yangu. Iye ega ndiye anga ari kuvimbisa. Yakaisa yatanga ipapo asi anga ari kuvimbisa kuti pamberi apa panguva yekuuya ndichavaka chechi yangu. Matthew chapter 16 verse ya 18 iyoyo. Saka Ephesians chapter 1 verse ya 22, Colossians chapter 1 verse ya 18 inotionesa kuti iye Jesu mbune ndiye musoro wekereke. Ndiye musoro wechechi. He is the head of the church. Nedzimwe nzira mukuru wechechi handi pastor ba. Mukuru wechechi handi apostle kana prophet. Mukuru wechechi ndiJesu mbune. Hallelujah. Ndiye muridzi wayo. Ndiye anofanira kuita kuda kwake iye. Tofanira kuita zvose tichinzwisisa kuti chechi ine muridzi. Tichinzwisisa kuti ine mukuru wayo. Ine muridzi uye ine mutungamiri wayo. Hallelujah. Tofanira kuzviziva izvozvo. Tingave mapastors, tingave maelders, tingave madeacons. Tingave kumapoka akasiyana siyana tinge tiri tichitungamirira tiri ikoko. Tinofanira kuziva kuti patiri kutungamirira pane zvese zvatiri kuita chechi ine muridzi. Mutenda hafaniri kuzvikanganwa izvozvo. Mutungamiriri hafaniri kuzvikanganwa izvozvo. Mushumiri hafaniri kuzvikanganwa izvozvo. Dambudziko raitika kunyange panguva yatiri kurarama inei ndeye vanhu vakanganwa kuti chechi kunyange manzi tungamirirai chechi ine muridzi. Patatsangana tiri mumiting ngatizvizive izvozvo chechi ine muridzi. Patiri kuronga zvese zvatiri kuronga ngatizvizivei tiri kumapoka kwedu ikoko. Church ine muridzi. Iye anodei. Ane maprinciples ake. Ane nzira dzake. Ane zviga zvake. Ane mitemo yake yekuti church inofambiswa sei. Tofanira kutevedzera izvozvo tichiziva kuti ndiye muridzi wayo. Ndiye CEO wayo. Ndiye shareholder wacho. Ndiye board of directors wacho. Tofanira kuzviziva izvozvo kunyange sevatendi. Uye tofanira kunzwisisa kuti kana tichitaura pamusoro pechurch, church chimbori chii. Church mukazvitarisisa muchiverenga shoko raMwari munonoti church pane inonzi universal church. Nedzimwe nzira muviri kana the whole body of believers. Kubvira kune vakatanga kutenda musi wakatangwa church musi wekutanga kusvikira musi wachapera musi wekupedzisira wechurch Jesu paachadzoka. Vese iva vakatenda muna Jesu Kristu vakapona vakavedzerwa kuva nhengo yechurch yaJesu Kristu. Vese ivavo ndo inonzi church. Yatimutsanangura isu tichiti the church universal. Nedzimwe nzira vese vakatenda kunyange vakafa nevachiri vapenyu inhengo kunyange yechechi yaJesu Kristu. So kana tichitaura pamusoro pechechi kana kuti shoko raMwari tichitaura pamusoro pechechi yaJesu Kristu riri kutaura pamusoro pechechi iyoyo. Vari vapenyu kwese kwese vangave kuAmerica, vangave kuZambia, vangave muZimbabwe, vangave kupi, vese ivava vakatenda muna Kristu Jesu inhengo yechechi yaJesu Kristu. Saka munonzwa po achitsanangura zvakare. Pane imwe nguva munonzwa anotsanangura pangura pamusoro pechurch in a plural form. Achiti the churches of God. Dzimwe nguva anoti the church of God. Saka munoona kuti paanotaura the church of God, anotaura pamusoro pechurch yese, the church universal. Samuona unaona zvakare kuti patinotsanangurwa pamusoro pechurch, panotsanangurwa pamusoro pechurch iri munzvimbo painenge iyi. Ndosamuchinzwa pamwe penguva anotsanangura chanzi the Church of God in Corinth, kana kuti church yaJesu, kana kuti church yaMwari iri panzvimbo yeCorinth. Nedzimwe nzira ari kureva kuti machechi ese ari munzvimbo meningi neCorinth ese iwayo ichechi yaJesu Kristu. Ndiye ari kutsanangura pamusoro payo. Saka ari kutsanangura pamusoro pechechi kana pamusoro pevatendi vanenge vari munzvimbo yavanenge vari. Samunoona zvakare anotsanangura pamusoro pechechi kuti ane nguva yaanotsanangura ichanzi when you come together as a church. Tanzi pamunosangana sechechi. Nedzimwe nzira chechi igroup kana kuti iboka revanhu vanouya kuzosangana vachinamata vari pamwe chete. Sesu tiri panapa tinouya tichisangana tiri pamwe chete, tiri chechi takatoda izvo. Chechi handi building ba, vanhu vacho ivavo. Tagona kusarudza kuti mangwana tikusanganirana kuna Rosemary. Tagona kusarudza kuti mangwana tikusanganirana ku South Lee Park. Inenge ingori chechi imwe chete iyoyo yasarudza kana kuti yachinja venue yekuti vari kusanganira nako. Saka chechi chandoda kuti tibate ndechekuti chechi vanhu, muviri waKristu Jesu, vanhu vakatenda kunyange maari. Saka chechi tatsanangura kuti inogona kuva universal, inogona kuva chechi iri pa location, a particular location, a particular city, a particular country, a particular nation. Handi ichechi yese iyoyo vari munyika imomo, vari muguta imomo, vari munzvimbo imomo, kana kuti chechi pavanhu vanosangana vari panzvimbo kunyange imwe chete. Saka Bhaibheri rinotiudza kuti kereke yaJesu Kristu muviri wake. Munonzwa patinoverenga kuna Acts anotsanangura Luke pamusoro pe achinyora achiti ndanyora kwauri Luke kuti Theophilus kuti unzwisise pamusoro pezvinhu zvakatanga kuitwa naJesu ari pakati kunyange pevanhu, minana yaakatanga kuita, kuparidza shoko kwaaiita, kumiririra umambo hwaMwari kwaaiita, anzi zvinhu zvaakatanga, but Bhaibheri atitaure kuti akazvipedza. Samunonzwa patinoya kuNew Testament manje kuno, shoko raMwari raakutionesa kuti chechi yaJesu Kristu ndivo muviri waKristu Jesu. Shoko rekuti muviri iri hatitingori shoko raari kungodoma kana kungotaura. Baba Ndoro vari apa vakasarudza kuti vane zvavaroda kuita mangwanani. Ndinoda kufunga kuti mangwanani vamuka vakasarudza vakati nhasi ndiri kuenda kuchechi. Vakasarudza kuti ndaakunogeza, vakasarudza kuti ndaakuchinja, vakasarudza kuti ndaakudya, vakasarudza kuti ndaakubuda ndaakuenda kuchechi. Ipfungwa dzavo dzanga dzichifunga zvese izvozvo, asi pfungwa dzavo handidzo dzazviita. Chazviita muviri wavo, muviri wavo ndiwo wasarudza kuti ndaakumuka manje, ndaakubuda kumagumbesi kuchitonhora ukati katani gumbesi, ukasarudza ukati ndaakudaiso, ndaakudaiso, ndaakudaiso. Munhu zvese zvaanoita chinoita muviri wake. Muviri waKristu Jesu, Jesu paakasarudza achiti muviri wangu, aiziva zvaaireva. Zvaaedza kureva ndezvekuti inini Jesu ndiri kumusoro kudenga. Ndisamudzwa Bhaibheri inotanzi we have the mind of Christ. Handi isusu sekereke yaJesu Kristu tine pfungwa dzaKristu Jesu matiri. Jesu ndiye anotiudza zvaakuda kuti tiite, asi isusu semuviri waJesu tisu tinoita. Samunoona kuti isusu tikasarudza kuti hatisi kuda kunoparidza, vanhu havatoparidziri. Tikasarudza kuti handisina kuparidzira ari panext door pangu, memba iyoyo inotosvika pakutofa isina kuparidzirwa, isina kunzwa ivhangeri, igotoenda kugehena nekuti muviri waJesu waramba. Mamabata mashoko acho. Jesu haafambi panyika panapa panguva yatikurarama ineyi. Jesu akapedza rake basa akaenda akanogara parutivi rwaBaba. Rake basa pake pebasa rake apedza. Zvimwe zvese zvaakuitwa nesu isusu tiri munyika muno, isusu tikaramba hazviitwe, isusu tikasarudza kugara hazviitwe, isusu tikasarudza kunyima mari yedu hazviitwe. Zvinenge zvakamira. Hapana musi watichazoona Jesu auya panapo obva ati vanhu havaramba, rega ndiiti inini. Hazvidaro, anoita kupfurikidza nesu nekuti isusu tisi muviri wake. Tikaverenga pana Ephesians chapter 4 kubva pavhesi ya10 vhesi ya11 inotsanangura ichitanzi isusu tisi muviri waKristu Jesu. Anoshanda kupfurikidza nesu isusu. Zvese zvaanoda kuita panyika anoita kupfurikidza nechechi. Kana aine chaanoda kuita anotanga chekutanga tanga anomutsa vanhu vanonamata. Iye haagoni kuzviita ari ega, anenge akangomira chete chete changangoita chete chete ndichikutuma mweya wake kuti agone kumutsa mweya wevanhu agone kumutsa mweya wevanhu kuti vanhu vamuke vatange kunamata jovanotanga kutonamata kuti mwari vanhu ngavapone muvakidzani wangu mwari baba vangu mwari mwana wangu mwari murume wangu mwari mudzimai wangu mwari isusu sechechi tisi tinototanga kunamata tisi tinototanga kutomuparidzira tisi tinototanga kumukoka tisi tinototanga kuita zvinhu otherwise isusu tikasaita hapana chinoite pane nguva inotsanangurwa mushoko ramwari kwete mushoko ramwari rather inotsanangurwa muchurch history anonzi madark ages madark ages inguva yekuti chechi yange yatsauka yakurarama zvainoda ichiita zvainoda nguva iyoyo yekunonzi kwa kusisiri kuparidzwa ivhangeri rechokwadi kwanga kusisiri kutendeuka pane mahundreds of years anonzi papasina vanhu vanga vari kutendeuka why because chechi yange isina zvairiita yange yasarudza kuti ine zvayange yakutsvaga zvisinei nechinangwa chamwari nguva iyoyo shoko ranga risisaparidzwe paiti pakada kumuka one anenge ada kuparidza shoko ramwari vaimuuraya pakada kumuka one ada kuudza vamwe pamusoro peshoko ramwari vaimuuraya ichechi iyoyo yaiuraya vanhu kuwanikwa ine bhaibheri sezvandinazvo panapa kuti nditonde rinonzi rangu iyi zvaiurayisa pane murume anonzi Tyndale ndiye akava the first person kutranslata bhaibheri into english kuti rigone kuverengwa nemunhu wese wese richibva mulatin yanga iripo latin yanga iri language yanga isingagone kunzwisisikwa nevamwe vanhu vese because yainzwisiswa nevanhu vanga vaine madegree vanga vakadzidza yainzi bhaibheri iri munhu wese wese anga asingabvumirwe kuritaura kana kuridudza kana kuriverenga ndiwangeni nguva yachaiwa chandapedza kutsanangura ndichoti chii chinogona kuipa kusvika ipapo pakuramba chinangwa chamwari pakuramba zviri kudiwa namwari yotanga kumhanya nezvairi kuda izvi every week togona kudaidzira mabri party muno tichiita izvozvo tichiti tiri chechi tichimhanya neizvozvo tichimhanya nemapati mangwana tikanzwa kuti mai mulambo ane birthday tamhanya tiriko totosvika totonamata tiri ikoko asi chinango chamwari tisisinei nacho mutendi paanotanga kuita zvimwe zvinhu zvinotaurwa namwari akutanga kuti hai izvi handizvide izvi akutanga kuti izvi handichada izvi atanga kutsauka ipapo atanga kubva pauchechi hwacho atanga kudzima mwenje wekuva chechi kuenda kuna Revelations kubva pachapter 1 kusvika pachapter ya 3 Jesu ndochaaipopotera chechi ichocho tadzigadzirisai mabva pachinangu gadzirisai mabva panzira dzangu gadzirisai dzokai panzira ndokati mukasadzoka ndikuya kuzodzima mwenje wacho unosati munzi chechi wacho munoenda udzima iwoyo mune mangoboka revanhu vanosangana musisiri chechi hamuchisiri vake akushipai ari kuti havachisiri vanhu vangu ava akutendera satani aite zvaanoda munobvamburwa munoitwa dzese dzese because mabva pachinangwa maloser protection kunyange yajesu kristu haachisiri kuidentify achiti ava vanhu vangu achiti ii chechi yangu amen saka chechi ine zviga zvainazvo zviga izvozvo ndo zvinotichengetedza sevatenzi pakuzviita izvozvo ndo zvinotiisa kuti moto wedu kana kuti mwenje wedu unotiisa tive chechi weuyo urambe uchipfuta ndo unotiisa tirambe tiri chechi chechi ndo yaari kubvuta chechi munozaiyanzi chechi chechi jesu haana vanhu vaari kuzouya kuzombotora jesu ari kuzongouya kuzombotora chechi chechi ndo yaari kuuya kuzongotranslata kuipinza muumambo hwake haasi kuzombotora vamwe vanenge vari kunze kwese kwesewo saka kuti mumwe nemumwe ngaameke shuwa kuti ichechi yechokwadi zveshuwa iyi pane mashoko anofarirwa naamulambo amulambo amulambo chatovati ndio preacher wefaith kuti zviedzei test yourself kuti muone kuti muchiri pakutenda here mutendi anofanira kuzvitarisisa izvozvo kuramba achizvipenengura semutendi hazvidi nharo nguva dzose kuda kuita nharo kuoma musoro kuita stabon kuti ndiri chechi ndakatendewo ndanzwa presidentship ichitiimbira rwiyo kwanapa vachitiimbisa tese tese kuti anzi ndinenge ndiripo kana taakupinda ndiripo hazvidi nharo unofurirwa nepresidentship uchinzi ndee ndirimo ukaimba panapa uchiti ndinenge ndiriko kana vachene vaakupinda zvicheke ndomatsanangura ndiri kuita urimo here first right now pamararamiro aurikuita because paari kuya kuzotora ari kungouya kuzongotora ichi chiri kunzi chechi ichi ndoti ari kungouya kuzongotora ungopinza mudenga ichocho iwe kana usiri nhengo yacho izvezvi hausafunga kuti musiyo unozitanga kuzodawa jesu Church is a spiritual body. Inoengona kuwa ni a physical presence. Muna kuna kuna tuto kuna kuwa ni church. Physically ilikubatika pana. Physically ilikubatika kuchikwendo. Physically ilikubatika kusouth lipak. Physically ilikubatika kwa mtara. Andi. But church, cheku tanga tanga. Niche kuti, ndeye mwenye. Dinoi joina kufurikiza. Nikuwa nengo ya Kristu Jesu. Tenda maari. Sayeshe na mamu. Saka church ndio muviri wa Jesu. Netimwe nzira, church ndio ya haka siya panyika. Kuti continue basa la haka tanga. Amen. Sama mchini zikuwa, haka ila ila. Kuti gole kuita, haka ipa simba. Simba reisa lili ya jipo, jesu za chote jipo, jamu ya mchini jeshi. Muka shtari sisa jesu za inge jiripa ushumiri wa jesu. Saka ndoza haka tora, jamu ya jiripa ushumiri wake. Haka shumimula dimbula, haka pa uyo, kuti agone kuporesa. Akapa uyo kutaite minana. Akapa uyo kuti aparite. Akapa uyo kuti adzidise. Akapa uyo kuti aporofite. Akapa uyo kuti ashumire nenzira dzakasiyana siyana. Ndi Jesu akadimbura. Zvaanga inazvo zvose zvaanga ari. Akazvipa kumuviri wake. Kune mumwe nemumwe anenge atenda. Paano joina church paipai. Ane chimwe chinhu chaJesu chaanogamuchira pamusoro paupenyu wake. Samutendi kana achinge atendeuka zvezvi. Ah, nengo yekereke. Afanire kugara. Anofanira kutsvaga kuti Jesu chamakapawo inini. Chi. Samunonzwa Bhaibheri rinoshandisa muenzaniso. Wekuti church wakafanana nemuviri waJesu wakafanana ne loaf of bread. Inodimburwa dimburwa dimburwa dimburwa. Kuti is person Jesu kapisi. Sezvatinoita paHoly Communion paibhai. Kuti paloaf rimwe chete rinova Kristu. Ini ndiri kapisi kaiki kandinotora ndichidya kaikai. Kapisi kaiki kandinotora ndichidya kaikai. Ndiri nengo yemuviri waKristu Jesu. Senengo ya mwili wa Kristu Jesu ndini chandakatopiwa changu. Ndino kuna usachiziwa. Asichilipo. Dino fana utochichaga. Ndote nga kuchinamatira. Ndote nga kuchirera. Ndote nga kuchideveloper. Shipo chandakapiwa. Kunyange na ye Kristu Jesu. Samunona church. Akatanga church. Church in there Jesu. Asakazo itanga in actual fact. Ndimu ya mchenu. Anozo church ya inakutangwa. Kuna Matthew, Mark, Luke kana John. Church inozo tangwa. Tamu na Acts. Because Matthew, Mark, Luke na John aisi New Testament. Nani muno zia? Andiba, i Old Testament. Jesu akararama mu Old Testament ari pasi pemutemo. Because anosanangura yaishitanzi iri ndo ropa rangu. Andizi, ropa rangu iri ndo sungano icha. Saka sungano icha yakatangira pamuchinjikwa. Jesu asati afa wakutatiri mu Old Testament. Muzamuchinjikwa Bhaibheri rinotsanangura akararama zvakakwana. Ni mtemo wa kudara iwoyo wemu Old Testament mtemo wa Moses. Saka church yakavambuka kana kuti yakavakwa foundation yayo pamuchinji kwa Jesu paanofa. Yakavakwa kunenge pamusoro peropa rake, pamusoro pemuviri wake. 40 days afterwards musi wePentecost, mweya mutsvene ndio paanotumirwa naJesu kubva kumusoro kudenga. Obva auya pamusoro pevanhu, ndio panotangwa church ipapo officially. Akatanga church ndiani? Dimwe yamchene andizi ndiyakatumwa iye naJesu kuzoitanga ndopa anotanga church ipapo ndopa vanotanga kusangana ndopa vanotanga kuudzwa zviga kunyange zvechechi ipapo Sanotanga, Anasanta, Castiana Siana, was a shimira imomo. Sanotanga, Mr. Church, I much I know it. She's not a good governor Christ. We are just as a Katanga and a Christus when the church eat it. Those are two continue and as usual. Sebastian, Rakatanga, a Kunagabam Chinchipo. Sakanotipa, a Sabatanango and Rubita, Kunagashipo, Kunagabu Church. Someone not the whole Trinity that must have run a shirted the moon. I don't know. Each member of the Trinity and his people are not to have the church. And his people are not to have the book of Nabab. Romans chapter 12, verse 5, which comes around verse 9. And his people are not to have the people of the church, which is the people of Nabab direct. Ephesians chapter 4, but this year 11, Munona Banish, Jipos, Nutanangu, Wabab, Jipos, Yuku, Vakuna, Kunamarimana Komana, Vakuna Jesumbuni, Jahar Kuba, Jiriba. Then Troyas are getting our first Corinthians, chapter 12, chapter 13, chapter 14, and Jipos, Anatanagra, Jipoma, Jamuyam Chen, Jukupi, Wanamai, Mumanemu, Samuanemu, and Jipos, Anoe, Kuzo Pakati. Saura kunene amele pane next pabo itindini chipo chandakapiwa unofana kuzvidzira izvo zvisemwana wamwari une chipo chawakapiwa nekuti uri muviri wa Kristu his whole body mumwe nemumwe ane cha Kristu chaina kugara ndimiwozve ndimozve makachigarira hadi munoona Jesu Bible panouya achitaura achitanzi akutonga vanhu vanotipa muenzaniso wematarenda handi. So that's the moment of one is hung up to one, hung up to one, hung up to a five, hung up to a ten. As I'm spending more, I know, so I got to a five, I got a five, the money was here. Sounds awesome if I got to a ten, ten is got to get a swing, I spent more up to one jack. I got from the one screen, we will cheat a winner. So that's I got an open room, and got a pindica, Chipo. Could never tend to have a pindica. Chipo from the ever said name down, no pindica. Urukushandisa here chipo chawakapiwa. Vatendi vakawanda vakapfimbika. Ari muchechi kudai dzinge dzichimuona vamwe dzichiyema pamusoro dzichiti hei, idzo dzakagara. Hadzina zvadziri kuita. Dziri kukangana kuti une chawakapiwa. Chichauya kuzobvunzwa nezuva rekupedzisira kunzi wakaita ine chawakapiwa. Saka chechi ine zvipo zvayakapiwa. Ine ushumiri hwakasiyana siyana hwatakapiwa. Dufarina madzimai anaita dheko kunoko. Madzimai haana nida andina musonda kambo. Pana anoziya musonda kambo wakurudzira kuti hama dzangu mangwana ngatikumbidze kuya mangwana ngatisei dheko. Ariko here panapa ina ndisati ndakambo wakurudzira kudaro. Kuti vanotoziva kuti tine ushumiri hwedu hwatinawo pachechi. Vanenge varipo nguva zhinji ndosara ndosvika vatotanga kusunga netumapini twavo. Ndikuti nini ngatizivei ushumiri hwatakapiwa mumwe nemumwe. Mumwe nemumwe amire panzvimbo yake asina nidi yekutumwa. Panapa pana munhu akambondudza kuti pastor, maridzo yanasiya redei. Ndikutoziva kuti ndiri kuparidza, ndinotoziva handina nidi yekutumwa, handina nidi yekuudzwa. Ndine changu, ndikumhanya nepangu. Tikati yangu yekupa, hapana nidi yekambobvunza kuti nai vangaziona kuti batira bhokisi ndevapi. Munhu ngaazive pake semutete. Tsvaga kuti pako ndepapi iwewe. Senhengo yemuviri waKristu Jesu. Amen. Saka munoona chechi iripo kuzomiririra Kristu. Ndiro rimwe rebasa redu. Ndosaka muchiona chechi Mwari anoda kuti tibve kwakasiyana-siyana mumwe uko. Because inini hatigone kusvikira hama henyu. Hatigone kusvikira neighbor henyu. Hatigone kusvikira wamunoshanda naye. Hatigone kusvikira wamunotamba naye. Asi Jesu zvaakaita ndezvekuti akati tese takada iso. Tikumiririra Jesu tiri kwatinenge tiri ikoko. Tiri kwatinenge tiri ikoko. Kurakidza nyika kuti ndozvakaita Kristu izvi. Kurakidza nyika hunhu hwaKristu. Karita yaKristu. Kurakidza nyika kuti ndokunamata uku. Munoziva kuti vasinganamate vanenge vachitiona tiri kumaraini vanenge vachizviona. Vanenge vachizviona. Vari kuzviona kuti ava vanofamba saKristu ava. Endi nyika inoziva. Kazhinji kati inotoziva kupfuura chechi. Kuti handi humaiti wanoitwa nemunhu anonamata. Inonzwa nyika inoda ivo vatendi vanga vakagutsikana nemararamiro avanga vari kuita. Saka chechi iripo kuti igone kuexercisa zvipo zvinobva kuna Kristu, zvinobva kuna Mwari, ushumiri kunyange hwaKristu Jesu, kunyange nehunhu hwaKristu Jesu, tihuratidze kunyange kunyika. Ndo mishoni yechechi iyoyo. Matthew chapter 28, verse 18 kusvika pa verse ya 20, anotitsanangura achitanzi endai naizvozvo. munoparidza kunenge kunyika yese nedzimwenzira munoratidza kuti mwari ndiani munozivisa vanhu kuti mwari ndiani vamunenge maparidzira ivavo musavasiye vari ikoko vabatsirei vagone kuuya vagone kuva nhengo yechechi yajesu kristu kwete building inei asi chechi yake iri universal vatende mavari vamiririre kristu vararamire kristu vave kunyange munyu nechiedza kunyange cheumambo hwamwari ide munounza vazhinji vauya amen musanete pakuunza vanhu ndo mishen hombe yechechi iyoyo chatikumiririra ichocho chakanga china jesu chaitaura kuti umambo hwamwari hwasobera umambo hwamwari hwavo pedyo ndovatikunzi pfuurirai mberi nazvo daidzirai maraini muchiudza vanhu kuhama dzenyu kwese kwese kushamwari dzenyu kwese kwese kwamunenge muri zivisai vanhu kuti umambo hwamwari hwave pedu vakakomborerwa vanokoka vanhu wiki newiki vasinganeti vakakomborerwa vanoparidzira vanhu wiki newiki vasinganeti handii tinoita saizvozvo tinomiririra jesu tinomiririra kristu jesu ndiyo areka yamwari ikunzi nyika yose ndave pedyo kudzoka ndave pedyo kudzoka vanhu vese ngavapinde muareka vanhu vese ngavapinde muareka jesu paari kuuya kuzobvuta bhaibheri mamudzi kotinoti chinotanza kuuya kuzobvuta chechi haasi kuuya kuzobvuta maindividuals ari kuuya kuzobvuta chechi wese apinda mairi anobvutwawo kunenge pamwe chete naye saka ngatizivisei varume vedu madzimai edu hamba dzedu kwose kwose vapinde muchechi nekuti jesu ari kudzoka kana adzoka dhora vharwa hamuchagona kupinda rinenge ravharwa ngati vakokei vapinde izvezvi achiri nhasi amen tinosvika panguva yekusumuka tinamati titi mwari ndibatsirei ndizivisei ndiri nhengo zveshuwashuwa here yechechi yenyi ndibatsirei baba ndive nhengo yakanaka kana ndakatova nhengo kare ndimiririre kunenge zvinangwa zvenyu ndimiririre zvamuri kutsvaga kuita kunyange panyika panapa baba ndinokutendai